kundi inokuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Rachel Goba vesangano rePlan International, avo vachenge vachikurukura nesu nezviri kusangana nemadzimai nevanasikana vechidiki panguva ino yeCOVID-19 kana kuti coronavirus, apo nyika dzakawanda neZimbabwe vakavhara nyika dzavo. Tichange tiri kunzwa kubva kuna muzvare Goba kuti zvii zviri kutarisana nemadzimai panguva ino panyaya yemhirizhonga. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu muzvare Rachel Goba.
Maita basa Sister Marvelous. Isu sePlan International tiri organization inomirira kodzero dzevana nevana vechidiki, atiroti mayoung people, children and adolescents. Uyezve takanyanyotarisana nekodzero dzevana vasi. Tine provozo rekuedza kuti vana vasikana vasarodzwe vari vana vadiki, uyezve vasawanikwe vachibata pamuviri vari vana vadiki.
Makatarisa iyo nguva ino yeCOVID-19 kana kuti coronavirus lockdown, zvii zvamuri kusangana nazvo takatarisana nemadzimai nevanasikana?
Takatarisa nevana vasikana. Vana vasikana vari kuyavetema nyaya dzekushungurudzwa mudzimba. Chokutanga, nokuti kwakavharwa zvikoro, vana vari kunyanyoedza kudzidza vari kumba, wedza vari kuita mahome lessons kana kuti mavirtual learning. Vana vasikana vari kuchema kuti isusu hatisi kuwanawo mukana yekudzidza kana kuti yekuverenga mabhuku, nenyaya yekuti makuseni seni ndisiri kumuka tichibatana nebasa remumba. Kana dziri nyaya dzekunochera mvura kubhorani, vana vasikana ndo vari kuita basa iroro. Uyezve ngatidzise nyaya yekuti kutobuda iko kwatinochera mvura kubhorani kuri kuvaexposa kana kuti kuri kukonzera kuti wawane vanogona kusangana neutachiona hweCOVID-19. Uyezve vana vasikana vari kuchema kuti ngatibatsira nehanzvadzi dzedu, ngavauye vatibatsire munyaya dzekuita se dzekutsvaira kana kubika kana kukirina mumba, kutose tiwane mikana yakafanana yekuwanikwawo nenguva yekuverenga mabhuku. Chechipiri, vana vasikana vari kubatwa chibharo mudzimba nehama dzepedyo. Kana vari vana sekuru vavakashanya, kana vari vana bamini, vana bankuru, vana baba, vana vari kuchema vasikana kunzi vari kubatwa chibharo. Kana kusiri kunzi chibharo, vari kubatwa munzira yavasinganzwisise, sokunge kungoguma zamu kana kubatwa kumashure kuzvisisa vasinenge vasina kufarira. Ndo nyaya dzatiri kunzwa kunyanya kuvana vasikana vechidiki. Tichitarisa nevanhu vakuru madzimai, kuri kunzi bogozozo rawandisa mudzimba, vari kurohwa ende zviri kunyanyobata vakadzi nevarume vavo, vari kurohwa. Ndo nyaya dzanesa, gender based violence yanyanya nekuti vanhu mulockdown hasha dziri kuwanda. Vazhinji vanhu vaiita mabasa emaoko ekuti vaikwanisa kuwana mari zvivanezwa, asi nenyaya yekuvharwa kwakaitwa mabhizimusi hasha dziri kuwanda mudzimba. Vanhu vari kupedzera vabopotedzana, havasi kutaurirana zvakanaka. Medzisiro yacho madzimai ari kuita sei, ari kurohwa zvinhu zvisingabvumidzwe nemitemo. Gender based violence yawanda munyika panguva yelock. Ndo nyaya dzatiri kuwana kuPlan International.
Kana paine vana vechidiki vari kuwanikwa ivo vachibhinywa panguva inoyi, vanofanira kuita sei?
Hongu nyika iri kunzi iri palockdown, but hurumende yakatsanangura kunzi kune maessential service asina kuvhura. Mapurisa ari kushanda. Vana vasikana kana kuti vana in general, kana muchinge mabhizwa kana kuti vasikana kana muchinge mabhinywa, ngamhanye kumapurisa, ngamhanye kuchipatara. Uyezve pane maorganization atinoshandidzana nawo akaita seChildline ane toll free number, namba yekuti munogona kufona ndiye mahara. Wezva uri kufona uri pacellphone kana kuti paland, unongodhaila 11, namba iyoyo unowana rubatsiro.
Ko, kune madzimai vangange vari kutarisana nedambudziko irori rekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwanisiro rekuti vazvidzivirire panguva inoyi yelockdown, muri kutii kuna ana baba nyanya?
Madzimai ari kunyanya nyaya yekuwana nzira dzinoita kuti vadzivirire mimba, macontraceptives, nenyaya yelockdown vari kuti kufamba kuri kuti. Kasi isusu sePlan International tiri kutaurirana nehurumende kuti no, masexual reproductive health service pachirungu ngaawanikwe ari pamaessential services list kuitira kuti vanhu vakwanise ita sei kudzivirira mimba dzavasina kuronga. Uyezve tiri kuti vana baba ngavasafunge kuti nyaya dzekudzivirira pamwiri ibasa remudzimai chete, nemiwo baba muri mazviri. Tiri kuti kana zvichitodzira baba ngava endewo kuchipatara
nguva yembiyo yaita shanje tinokutenda imuzvare Rachel Goba vesangano replan international kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu
Maika basa sisa marvelous.
Chirongwa izvi munochipakurirwa neni marvelous mhlanganya huye ndiri muWashington kunyange yedu pari zvino tiri kutesenyura tiri kudzimba.